Tete musangano mbazi reve chidiki muzanu PF wa Godfrey Zenengami vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chichangobva mukuparurwa chichaitwa pamadande mutande akaita se WhatsApp, Twitter, Facebook nemamwe uye chakanangana nekuona kuti vamunangagwa vaona rutsigiro rwakasimba musarudzo dza 2018 vato kunyange hazvo vatsigiri vebato ravo vakawanda vakatinyurisa kuvhota chirongwa ichi chakanangana nevaye vasati vanyurisa kuvhota
kuvhota saka urongwa uhu tiri kutora tichienda nawo paurongwa hwemasaisai hunosanganisira Facebook, Twitter, Instagram nepa WhatsApp apo patiri kutaura nevechidiki vari muZimbabwe kumatunhu ose enyika kumativi mana ose kuti vabude vaende kunoregista kuvhota uye kuti vazoregista vamunangagwa tichange tiine makwikwi mafashion shows makwikwi etsvarakadenga makwikwi emitambo yakasiyana-siyana maroad shows pamwe chete nezvimwe zvakasiyana-siyana tichange ti
vati bato ravo rine vatsigiri vakawanda chose uye havabvumirani vechidiki vekune mamwe mapato anopikisa avo vanoti ndivo vakaita kuti vechidiki vakawanda vanyorese kuvhota munyika vati bato ravo rine rutsigiro kumaruwa uye rave kupinda mumadhorobha umo magara musina vakawanda vanofarira kuvhota
nhengo dzedu dzose dzakaenda kunoregista kuvhota asi kana vamwe vaine mufungo wekuti ivo ndo vakabudisa vanhu vakawanda kuenda kunoregista kuvhota regai tigomira tigozoona kana vachitaura chokwadi nekuti maresults esarudzo dza 2018 ndiwo achatiudza kuti akaregista vanhu vakawanda musarudzo idzodzo ndiani
vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti mapato anopikisa ari kuita zvikwata achiumba mubatanidzwa inoratidza pachena kuti anoziva simba rezanu PF pasarudzo
isusa hatingashayiswi hope nevanhuwo vanenge vachiita mahumbwa avo kana ukaona vana vari kumahumbwa mwe achiti ndine baba ndine mai baba chaiye haungasiye zvavanga uchiita uchiti nohu baba hwangu hwatorwa kana kuti mai potosiya poto ichitsva vachiti nohu mai hwangu hwatorwa nokuti vana vanenge vachitamba kumahumbwe varegei vaiite ikodzero yavo
asi munyori mubazi revechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai mudunhu reHarare vadanford ngadziore vaudza studio 7 kuti havabvumirani navatsenengami uye zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vanyorese kuvhota zvakaita samabereka mwana nemhou nemhuru yayo zvakatambirwa zvakanyanya nevechidiki nekuti vave kuda shanduko
so nyaya yekuti zanu PF imbasowina election ndorasa kunge zviroto zvehombe chose vanhu ivo vafanira kuti vamuswe zvakare muhope vazive reality yepanyika kuti muno muzimbabwe hamuna mabasa muno muzimbabwe mayuta vanononga svosve nemuromo so zvakadaro izvozvo zviri clear kuti changirai 2018 ndiye achange ari president wenyika
zvichakadai vatsenengami vati havasi kuzobvumidza kuti vechidiki vaite nyaya dzemhirizhonga zvikuru sei pasarudzo vati veruzhinji vanofanira kuvapa mukana kwete kuvatonga nezvaiitwa nechikwata chevaimbotungamira vechidiki mubato iri vakudzi Chipanga nevamwe vavo vatiwo vechidiki muzanu PF vachakwidza chikumbiro kuvakuru vebato iri kuti vanoda kuti vapiwe zvikamu makumi matatu ezvigaro zvese zveparamende nemakanzuru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.